Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudzwa kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo kwete vezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius Mutenda asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko okuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero, nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi, vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvireve kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Ende hazvirevi zvekuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya tsodzamisafungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndochokungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakisiya tota. Ngatichibatsirai paikonomi, hatironi madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuindawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuinda achinotsvakawo kushava, asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu nokuti haisi kuchinja electoral act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paelectoral act chii?
Electoral act yokuti iri kutaurawo kozvino kuti kana usina kugara mwaka 18 zakatevedza haufariri kuregistwa pakuvota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusoroso parakaramba kuti diaspora ivote rikati parliament ndo yoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzhe kwenyika, asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo saru zvekungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati. Ende kuva kuzhe kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi, izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingoreva ndozvokuti vanodadavo nedemokrasi yavo yemusouth Africa yekuti nyango vari kuna na United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo muno musouth Africa. Saka chavari kungoreva ndozvokuti demokrasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunohla, unongoti ah, vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo. Vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoi kana ari kuzhe kwenyika hadi ningi. Zvimwe zvese izvo zvinohotevera, ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura hurongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura hurongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubhindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubhindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTripC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrockdale Fugari Open Space kubhindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi. Major Street Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTripC ichiti inzwikwe nechimbi chimbi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuMajor Street Chitapi. Vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTripC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTripC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchuchu, ZANU iri kushava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakaridzekuti vanhu vakata rezisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kushatamisa, asi regai taro ndichiti inini nyange ZANU ikabhana batamisa kuti vasaadhiresa marali, ZANU ikamisa tripu chitasisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwanotidhirisawo tandiwanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vatamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvauti bato renenge zvichida kuita musangano kuti tione kuti ngareapai mapurisa So mapurisa ndo anotarisa vacho mamiriro akaita zvinhu zvacho, nzvimbo yacho, kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizini dzavo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Ati handinawo information inoenderana nekupinza kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Ndifunga mira wangu ndeyekuti vetharapy inonge rizobatsa seinstitution yakazvimisira. Handina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoudza mapurisa zvipita. Vanofanira kunge vachiita batarawo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo, sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatapiwa na Blessing Zulu West Studio 7 ari muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarairidzi, pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongero enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarairidzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo. Vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science and technology neupdated curriculum ana mateya. Chandinoda kutaura nechekuti ndo zvakataurwa nehurumende kubva 2015 asi kusvika pari nhasi hapana chati chavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvave electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated curriculum kunonetsa kana tisina zvatingati ndozviprimary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varairidzi vanova ivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago. Chechipiri ndo vana vacho. Varairidzi patikutaura kudai mari yavo inoshungurudza, vari kunhonga sose nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varairidzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadzawo kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzokubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varairidzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yeguvi, tinenge tichivaraidza nguva kuti yanzou neriva.
Ko Dr. Joe, inga hurumende iri kuvimbisa wani kuti ichagadzirisa zvose izvi nezvinonetsa vashandi.
Dambudziko guru rinonetsa nderokuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana taakuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti taakuenda muna maelection mwedzi unouya. Saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteyanzo uneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varairidzi vakataura kuti makala anoitwa muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varairidzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakanga kukandiwa mudondo, hapana anozviteerera. Tikataura zvekare kuti makala ngave ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishini anolika gore negore, zvopa kuti mazamanishini asaya simba. Asi tikatrena vanava chidokwa dokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake, anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally. Asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro richipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare, mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuEpworth ane makore makumi matatu akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapata anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvichisimba mabhazi mazana manomwe 700 nemarori mazana mashanu negumi kana 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vamunangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi ndinoti kuvagari veHarare West kuna vamakamu navabiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu akaisiwa pachigaro apo nefazi fazi. Hama vadikani, ini ndiri kurwadziwa, chiri kunyanya kundirwadza pachibato chefazi ichi chifazi chavakafoma ichi. Inini ndiri mwana wache mwido ini kutaura kwandiri kuita. Amai vangu ever since Zimbabwe yakanzi yavane kuzvitonga kuzere havana kana even single cent ravakadya. Up to now havana kana mari yavati vawana kubato reZANU-PF rinoti isusu takarwira nyika. Saka zvose zvavari kuita izvi ngavaite zvavo, asi ndinoona sokuti ballot box ndorichapedza zvese. Munhu ngaadzive kuti apinda muballot box unoita zvipi, nokuti kutaura tingataura zvedu, but ballot box ndorichangozotaura, ballot ndorichangozotaura zvese kuvanhu up to now. Saka please ZANU-PF isada kutamba nevanhu.
Hama dzangu tinonzwa kurwadziwa nomunhu achadai achasapote ZANU-PF. Kutaura chokwadi wakangofanana nemhuka inotewa negomba peso huswa pamusoro yowira, ikawira omumo yanyama. Munondiudza here kuti zviri kuitika nezani izvi? Vanhu vese havazvioni zvokurambidzwa kunoitwa misangano yeTCCC nevamwe vakadaya. Zvinoreva here kuti hatiti nemberi uku kwatiri kuinda tichazopuwa rubatsiro nezanupiro? Varume ngatichangamuke. Kana vane hama dzavo dzichakasarira pakufunga zvino urwere hwokufunga, edzai kuvabatsira. ZANU yauraya mapato ese ezvematongerwo enyika. Sokuchallenja kwayakaita kuti hatizovi takabva pachigaro zveshuwa iri kudo kurambirapo, asi ichabva chete gore rino.
Studio 7 makadiko, isu tiri nani, kuri seikoko kusei kumativi ose nyika? Isu tirikungoti Chamisa ngaapinde zvake atonge nyika. Munangagwa kona kutonga nyika, iye unotadza kutipa maUS achitipa maRTGS achikwanisa kutenga ndege. Ndege ndo dzaanogona kutenga namaUS nokutravhela nendege vachitenga zvikopokopo zvokuti vakondesi kuti varuze futi, ende vacharuza zvakadaro. Hapana shero vachida kuriga iko zvino zvakadhakwa. Munhu wese ngaavhote, ngaaende avhotere mukomana. Ndonzi Murisi, ndonzi Murisi, ndiri pamasvingwa.
Dhanyari rangu yareba. ZANU-PF ndemi mapurisa. Chamisa rura kuti mimi muone kuona kuhora kwakanaka, muremedzeke pa nemabasa enyamunoita, kwete kuita basa rekuti akuvharidzira musangano. Chamisa arubatsira iwe nini? Saka haisi nyaya yekuti munomuwenga kuti atsereswe musangano. ZANU-PF mapererwa.
Mamuka sei pano pastudio 7. Tinoda kuti mundibvunzirewo ZANU-PF, vakuru veZANU-PF, kuti vakataura iyo kuti tinoda kupana mujibhanana chebwido mari wakavhurisa maakaunti vachipedza mari kufomba mumwe aibva kumasvingo achienda kwamutoko, mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo, kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari. Vakati tinoda kuvapa mari dzokuvatenda kuti vakahwa muhondo, asi nanhasi hapana chabuda. Makore mangani muchinyengedzwa?
Makadini vatanonoka Rwanda kuAmerica uko Studio 7. Ndini Mazibaba Patrick, ndiri kuno kuSouth Africa kuMpumalanga ndichiraramira ndiri kuRhino Ridge. Ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi nekuuya sekuzotsvagawo chiraramo nekuoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe zvichikonzerwa nebato reZANU-PF risingade kubva iri, zvichikonzerwa nemadhara vana Munangagwa nana Chiwengwa nana Kembo Mahati. Vese tinokumbira kuti dai vagona kubvisiwa kana bato reZANU-PF raparara, zviito hurumende itswa sekuZambia uko chikuchema vana veZimbabwe nembimbindoka huri munyika yeZimbabwe. Madiamond ari kubuda achienda kuDubai uko, zvakare vana Energy Mtodi vachiburitsa futi vachishungurudza vari kuita marali apo vaMunangagwa pavanofamba vachiita misangano yavo. Hapana nowapiringisha, toti mapurisa itai basa sebasa, kwete kutsvanyira rimwe bato. Ndatenda zvangu.
Hai Studio 7 makadi henyu. Ini ndinoraramawo neusope ndiri kuno kuwange. Vanhu vanousope taita challenge muno muZimbabwe yekuti hatisi kuonekwa savanhu, kutarisirwa pasi mabasa wateva, tichingotarisirwa pasi. So far ini ndichitaura hangu ndakazvimirira. Ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwange kunoitwa nezvemining. Ikasvika vanenge vachiti hai basa bwati basa kunenge riripo, hangu achitowana nawo bhizinesi akwanise kushanda. So atikuziwa kuti hurumende yedu yeZimbabwe irikutionawo sei iri kutigadzirirawo chiisona neabilism kuti tinovambidza kushanda mabasa. So atikuziva kuti hurumende yedu yeZimbabwe irikutigadzirira sei iri kutionawo sei papapa.
Maswera sei vashamarari vatereri ndokukwadzisai mese. Mashoko andinawo ndevanhu vanhu vese vanonzi vari kuchiredzi ndokumusha kwangu zve. Mashoko ose andinawo ndevanhu vekuchiredzi. Kuchiredzi patakaisa pakapinda purezidendi vamunangagwa pachigaro 2018 vakatiti vision 2030 right pa 2030 ndopanenge panaka zvinhu. Zvino tobva tozoverenga makore kubva pa 2018 kusvika pana 2023 zvazvinoreva zvitinga tichingoti isu yava pahafu pasara hafu yemakore pane chii chatakaona chatakaitirwa kuchiredzi kusiya kukupuwa mbeu nokuporomiswa nokuudzwa nezvehondo nokuudzwa nezveminda. Minda oredi takatotopiwa kare hatichina batichadi kuudzwa nezvayo minda iyi. Hondo takatohwina kare hatichadi kuudzwa nezvayo. Tiri kuda kutarisa kuti chii chiri kuitika munyika yedu munzvimbo dzedu matiri. Tiri zviseko here kana kuti takapata here kana kuti tiri mbudzi dzevanhu kana mhuka kana kuti. Saka vanhu vemuchiredzi 2030 iri kuuya iyi chiredzi yose musafungidzira kuti pane zvinhu zvichazochinja nokuti ke zvinoitawa pahafu pasina kana biriji just biriji haro rakagadzirwa kuchiredzi ratenzi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu veSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nezuro Svondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kusawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi, mabharuni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.